Hongu zvikoro zvakavhurwa asi zvakaramba zvakavhara nekuti hakuna kudzidza kwanga kuchiitwa muzvikoro. Varairidzi vakaenda kubasa asi havasi kudzidzisa, vari kuswera vakazvigarira zvavo vachimirira kuti hurumende employer agadzirise nyaya yemuhoro uyo unenge wadzika zvakanyanyisa zvaita kuti vanhu vanonge zvose nemuromo. Saka pari zvino vhiki rese rapfuura iri vana vo vanga vachitotadza kuuya kuzvikoro. Taiona maattendance ari as low as 30%, kune zvimwe zvikoro vamwe vachitozosara kwaane 0% vana vadzorerwa kuchikoro nenyaya yekuchitadza kubhadhara maschool fees. Saka varayiridzi vakangopedza vhiki rese vakagara, tokutarisira kuti hurumende dai yakurumidza kuchigadzirisa nyaya yemuhoro kuti vana vasaramba vachirasikirwa nedzidzo.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pamihoro?
Mihoro yevarayiridzi yakatoyesurwa. Kuyesurwa kwayakaitwa kwakatobviswa mari yakutanga kubhadhara contribution yepensheni, patanga kubviswa matax. Toona pa $300 shoma yavaisitambira tokuona vaakutotambira kuma $245. Saka zvaita kuti nhamo iwedzere panguva yekuti mapraisi atokwira nematax nemalevies akaiswa aya, cost of living yashuta zvisingabviri, asi masalary disposable income yatodonha pasi zvakanyanya.
Ko, hurumende iri kuti kudii nezvichemo zvenyu izvi? Tichiona kuti musati matora matano munotarisirwa kunge muchigara pasi nehurumende.
Hurumende iri kuratidza kunge isina hanya nekuita hurukuroidzi. Taane nguva tainyorera pakavhurwa zvikoro, takavazivisa kuti mari dzingadzigadziriswe tiwanewo minimum ye1260 kuti vanhu vashande zvakanaka, asi nanhasi hapana chatati tanzwa. Misangano yayo isi yekungomwa putugadzike pasina chinobuda. Saka iri kuratidza kunge yakatotiramwa. Saka isu tikuedza nepatinogona kuti tiise presha yakawanda kuti vana hurumende igadzirise nyaya dzedu, tikurumidze kudzoka kumakilasi vana vasaramba vachirasikirwa.
Takanzwawo muchiti muchaita kuratidzira muri munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi yamuri kuti bus stop protest. Yakamira sei?
Takatotanga vhiki rapfuura. Tiri kungoti vanhu vanonogara pamabus stop vachitora mufananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachisheya kugara kwavo pamabus stop kuchiratidza kusumwa kwavo, kuratidza kumirira kwavo kuti tiri takamirira promise yeliberation struggle yegutsa ruzhinji, tiri takamirira zviri mubumbiro remutemo bill of rights, kunzi munhu wese ane right to education, malabor rights, munhu wese ane right to fair wage. Pabus stop takangomira tiri kuona kunge dhraivha ari kudhraivha nyika arashika, haasi kusvika patiri. Saka ndiyo protest yakatanga vhiki rapfuura, ichaenderera mberi mivhuro yoga yoga.
Kuratidzira kwenyu munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi uku kunopindirana papi nezvichemo zvevarayiridzi?
Vari kunyunyuta nemuhoro wavo nemasalari avo, asi zvangoitawo kuti nguva yavari kuchema iyoyo vana vacho havasi kutowanikawo vekudzidzisa. Asi varayiridzi chero vana vakazouya havasi kuzodzidzisa kusvikira mari yavo ichinge yagadziriswa.